te vira Mokombe uyu Gaonde pfure Onde pfure Jana si japera Mangwana angu A ana kujeka Jakaoma Vamwe makapa chingwa kwa saratama imwe yeufu Vamwe makadzosa kuona Vamwe makanata havachina mapere mbuzi Na sindi niwo enzwai Kana tichi kumbira no kuda kwenyu mono tenzwa vana venyu vaneta tino vimba kuti muchate batira makavimbika Vamwe makapa chingwa kwa saratama imwe yeufu Vamwe makadzosa kuona Vamwe makanata avachina mapere mbuzi Nasi ndini o enzwai Makavimbisa Makavimbisa Makavimbisa
Enzwai, 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 enz
내 볼에